Vangomo vanoti vatora danho rekunyora tsamba iyi zviri pamutemo vachinyunyuta kurambidzwa kwehama dzavangaruvhume kuvapa zvekudya zvinobva kumba pamwe nekuti hama dzavo dzivaone zvakasununguka sezvakatarwa nedare svondo rapera. Vangomo vativo vemajere vakaramba vachizvidza mutongo wedare vachadzokera zvakare kumatare kuitira kuti kodzero dzavangaruvhume dzisaramba dzichityorwa.
Nyora tsamba kumukuru wemajere, Commissioner General of Prisons and Correctional Services, tichinyunyuta pamusoro pezvatasangana nazvo. Takumbira kuti kana zvichibvira tisangane navo tionesane kuti tingaremekedza sei mutongo weHigh Court. Saka takatarisira kuti vachadzoka kwatiri vachitizisa kuti tosangana rini tionesana, asi kana varamba tinodzokera kudare kuti dare ritipe order yakanyanyosimba inotaura kuti maclients edu vanobvumidzwa kuwana chikafu kangani uye chikafu chacho chinouya nani.
Mudzimai wavangaruvhume amai Nyasha dzashe Ngaruvhume vaudza Studio 7 kuti vakarambidzwa kuvaona nezuro asi vakati vachiri vakabatikana zvikuru nezviri kuitika pamurume wavo, nekudaro vanga vasingakwanisi kutaura nesu pamhepo, vakati titaure nemukoma wavangaruvhume vaPeter Ngaruvhume. VaPeter Ngaruvhume vati semhuri vari kushungurudzika zvakanyanya sezvo zvakaturwa nedare zvisiri kutevedzerwa. Vati nezuro pavakaenda nezvekudya vakadzoswa nazvo uye vakarambidzwa kuona munin'ina wavo.
Saka nezuro musure muvhuro takanga tiriko kusikuru kamira kwemahawa andarika maviri hatisakwanisi kuvaona. Pakati muzobvumirwa malove anonzi magweta chete ndio vakabvumidzwa kuzopinda kuti vavaone, isu semhuri hatina kukwanisa kuvaona. Kafu takanga taenda nacho sevanhu vakanga vapiwe tsamba nevematare, hatina futi kukwanisa kuti tivape tivasiyire uye kuti tivape vadye. Uye takanga tapanzi kuti tinokwanisa kuendesa chikafu chinotengwa online chete. Chikafu ichocho munhu wacho akauya nechikafu akamira for 1 hour, akamira kwehour nechidimbu kuti angokwanisa kuvapa chikafu.
VaPeter Ngaruvhume vatiwo chiri kuvashungurudza semhuri nyaya yekuti munin'ina wavava kutobatwa semunhu ari kupika jere asi iye asati abatwa nemhosva yaari kupomerwa.
Zviri kuitika zvinenge zvakatiomera hozi, nekuti isu tinongofunga kuti kana munhu akapomerwa mhosva, iyo mhosva yacho isati yapo asati atongwa, anenge asiri munhu ane mhosva. Asi kuti anenge aizofarira kunzi mhosva yako yapo kana wabatwa unayo, usina hatina kukwanisa kunzwisisa kuti usina mhosva unganziwe wobatwa semusungwa ane mhosva wogara uri mutambo uri machene wakasungwa makumbo wonzi aonekwi nehama. Hatinyatsi kunzwisisa kuti zvinofamba sei kuti zvinhu zvakadaro zvinoitika. Saka zvinotinesa uye zvakangooma mhosva. Semudzimai wacho haabvumidzwa kuona, semunhu wepadhuze anofanira kuti aonewo murume wake. Izvozvo zviri nani.
Mukuru wesangano rakazvimiririra reZimbabwe Association for Crime Prevention and the Rehabilitation of the Offenders vaEdson Chiwota vati zvakakosha kuti kodzero dzevasungwa dziremekedzwe kunyange hazvo nyika yakatarisana nedenda recovid-19.
Hakuna mutemo unobvumira kuti munhu anorambidzwa sezvo, asi kuti anenge amaindividhua maindividhua wekuti varonege vachitora mukana wekuti vaite izvo, nekuti hapana mutemo kana mukatarisa muekti kana ichingavechinginyange dai nikonstitution dzaino hapana chinonzi mukurambidzwa chikafu chese, asi kuti munhu anenge ari neautority naanenge anorambidza vanhu kutisaeanhu chikafu.
Asi mutauriri wemajere amai Meya Kanyezi vaudza Studio 7 kuti havasi kutambira zvekudya zvinobva kudzimba nekuda kwechirwere checovid-19. Vatiwo havasati vaona tsamba yakanyorwa nemagweta avangaruvhume. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.